Viva a ala de Mugabe, viva!
Viva!
Viva a ala de Mugabe, viva!
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 Nengo dzezano PF mudunhu reMashonaland Central dzanga dzichisvika chiuru nemazana mashanu dzaratidzira mudhorobha reBhindura nhasi dzichiti vakatsukuere vari kuronga zvokubvisa vaMugabe pachigaro vachishanda vari muchipoka chiri kudaidzwa kuti Generation 40 kana kuti G40. Nengo idzi dzanga dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvisoropodza vakatsukuere uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi vakatsukuere chibva hatidi munhu anoda kupidigura president wedu. Vamwe vavaratidziri vanga vakatakura bhokisi rinoshandiswa pakuvigwa kwevanhu ranga rakanamatidzwa mufananidzo yavakasukuere. Mumwe wavanga vachitungamirira kuratidzira uku uye vari nhengo yekomiti inomirira provhinzi yeMashonaland Central muzanu PF vaJohn Ngwenya vati hachizi chokwadi kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe ndivo vari kutungamirira G40 vachiti vakasukuere ndivo musoro wechikwata ichi.
Nyaya yetinoti itogadziriswa pasina kana mazuva kuti musangano utange kufamba zvakanaka, nokuti kana varume vakaramba vachitungamira musangano vanhu vanobvisa chairman vomaovheterani voisa wavava vanoda, vobvisa chairman kusvika kubranchi chaiko, vanobvisa branchi chairman voisa newavo. Saka munhu akadaro musangano hauende mberi. President kana vachinzwa zvitemo zvedu ndisu Zimbabwe Mashonaland Central utataura kuti varume vachitidzoserai kuno kumusha tokutumirai vamwe vatenge tine chivimbo navo kuti vachaita basa remusangano ravanenge vatumwa.
VaNgwenya vapomerawo vakasukuere mhosva yekuita uori vachiti vanofanira kubviswa pachigaro chavo chekuva murongi wemisangano mubato rezanu PF pamwe nemuhurumende mavari gurukota rinoona nezvematunhu. Vati vakasukuere vari kupambawo migodhi yakawanda mudunhu reMashonaland Central vachipa hama dzavo. Zvichakadai imwe nhengo yezanu PF Central Committee vaEfrem Mavhangira avo vatambidzwa gwaro renyunyuto nevaratidziri ava vaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzebato ravo dzasungwa dzavanoti dzanga dzatumwa navakasukuere kuzokanganisa kuratidzira uku.
Ndakatombopinya pachinyasi nenhau yeresolution ndavataurira kuti resolution iyi maipfekera ndikapinda pachinyasi kana nanhasi wese yainzi mavp ngaavhotere kungonangana nemavp chete. Isaka tapa president Rajiv Mugabe one cent of power iva kuda kubvisa masimba apresident aya futi vanhu vangadai vawanda panapa vatodzora motokari dzachibva kudarwin kwake chaiko kwakwatobva motokari 8 dzadzorwa vanga vavatuma kuti endai munodistrupta. Zvino vanga vasingazivi kuti ndichine ukomisa hwangu huya hwakare huya kuti ndokasira kuona zvinoitika handinamboronga chinhu chakafeila 25 years ndiri PCO provhinzi inei kwaakuitirwa izvozvo. Vari kuuya ava vatsva havazivi kuti tactics dzangu ndedzipi, saka tazongoti mapurisa nongai mbonovharira mustoki vozobuda kana tichinge tapedza musangano wedu.
Gwaro renyunyuto iri iro ranzi rinosvitswa kuna vaMugabe riri kupomerawo vakasukuere mhosva yekutyisidzira vatori venhau pamwe nekuzvidza vaimbovavarwi muhondo yekusunungura nyika kubva kuvachena. Hatina kukwanisa kutaura navakasukuere kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vatsigiri vezanu PF vanonziwo vari kuronga kuratidzira kumatunhu ose munyika vachiti vakasukuere vabviswe pazvigaro zvavanazvo. Vakasukuere havasiwo vekutanga kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vaMugabe pachigaro. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato reNational People's Party vakadzingwa muzanu PF pamwe nemuhurumende muna 2014 vachipomerwa mhosva imwe cheteyo, asi vanoti aya aiva manyepo. Ndakamirira Studio 7 kuBhindura, ndini Thomas chiri pasi.
Nekubatana
viva, viva, viva.
Pasi nenhundira mutsime.